mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 19 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti kubva zvatanga lockdown, vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa, izvo vanoti zvichiri kungoenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141, zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevasere 5378. Nezuro vanhu vanoita makumi manomwe 70 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi matanhatu nevasere 67 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe vatatu vakadzoka kubva kuBotswana. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi manomwe nevanomwe 77. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevasere 28 vafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu remasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvina zvine zana nevashanu 4105. Zvichitevera mutongo wakapiwa nedare wekurambidza amai Beatrice Mutetwa kumirira mutori wenhau Hopewell Chingono, sangano remisa Zimbabwe rinoti zviri kuramba zvichiitwa kuna vachingono zviri kubata vatori venhau zvakaipisisa. Gweta remisa Zimbabwe Muzvare Nompilo Simanje vanoti mashandiro evatori venhau ari kuramba achioma zuva nezuva sezvo vatori venhau vari kuonekwa sevavengi. Muzvare Simanje vanoti kubva zvatangidza lockdown, vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa pasina chikonzero, vachiti izvi zviri kuramba zvichiitika. Muzvare Simanje vanokurudzira vatori venhau vanenge vapinzwa pakaoma kuti vafone pahotline yemisa Zimbabwe +263 784 437 338. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana havana kudayira nharembozha yavo.
Kusungwa kwake kunoita kuti majournalists asasununguka kuti aprovide access to information kumacitizens emuZimbabwe maererana nenyaya dzecorruption. Kubva zvino majournalist anenge akutya yatinoti fear of persecution. Majournalist anenge akutya kusununguka kuti aite expose nyaya dzecorruption, kana kuti aite rely nemawhistleblower panyaya dzecorruption, kana kuti corruption inonvolva vanhu vane authority kana magovernment officials. Majournalist edu achange asina kusununguka kuti ataure nyaya idzi nekuda kwekutya kuti vanogona kuzopedziserawo vasungwawo.
Zviri kuitwa kuna Hopewell Chingono zvinoonekwa sei nemisa Zimbabwe?
kusunga kwa opo chungunoku. Kuno undermine media freedom inwa constitutional right. Endene kuda kwa izozo foot ino promoter inonzi media self-censorship. Kuburikiza ne kusa sununguka kunenge kwa hita majournalists nima media practitioners kutiwa reporte nyaya ze corruption. Tinoona zvakare kuti opo chungono arimu custody kubva musi wa 20 July 2020 kusikana nasi. He was denied bail kunyangwe neku high court neku magistrate's court. Zvinova izvo futi zvaka undermineawo constitutional right yake chaiyo ye right to bail. Saka tinoona takatarisana ne situation iyoyi tinoona kuti media freedom iri under attack muZimbabwe. Nekuti majournalists haachisina kusununguka even before arrest chero musure mekunge vasungwa vane matabudziko ari kusangana kwa kuti ma violations ema constitutional rights awo atiri kusangana nawo. Saka isusa misa Zimbabwe tiri kuona kuti the media space iri kushrinka.
Pane mufananidzo wamanga tipa here, pane umbo here we zvamuri kutaura.
Tiri kuona kuti ma media practitioners nema journalists haasisina kusununguka kuti vaite basa ravo. Nekuti kubva zvakatanga lockdown muZimbabwe, semisa Zimbabwe tarekodha over 26 cases dzema violations anoinvolva harassment, anoinvolva arrest, anoinvolva assault yema journalists. Saka tiri kuona kuti nedambudziko hombe muno muZimbabwe maererano nekuatakwa kuri kuitwa majournalists kuburikidza nema enforcement officers vanoenforce lockdown pamwe chete nemasoldier vanoassault majournalists. Tikuona kuti hamusisina respect ye media freedom muZimbabwe, especially panguva ino kubva pakatanga lockdown.
Iyo misa Zimbabwe pane zvairi kuitawo here pamusoro pekuchengetedzeka kwevatori venhau vari pamabasa pavo.
Semisa Zimbabwe, we are still open tine hotline yedu inenge ira available, tine application yedu ira available yekuti kana majournalists akasangana nedambudziko kuti nyango vakasungwa kana kuti vakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier vanokwanisa kutibata. Isu semisa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente, uyezve tine capacity yekuti kana majournalists achifila kuti vari under threat tinogona kutryawo kuti tione kuti vawana nzvimbo yakanaka yekuti vambogara kure neharassment kana kuti kure neany form of attack.
Avo vange vari gweta remisa Zimbabwe muzvare Nomphilo Simanje vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti rinoshora zvikuru zviri kuitwa kuna Amai Beatrice Mutetwa, mutauriri wesangano iri. Vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo riri pakati pehurukuro pamusoro pezvekuita nenyaya iyi.
Tiri kuona nyaya yaitika nhasi inosanganisa kubviswa kwamai Mutetwa kuti vasamirire mukomana Hope Chingono. Zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kutariswa kuti zvichafambiswa sei.
SeZimbabwe Lawyers for Human Rights, chii chamuri kuronga kana kuti chamunoda kuita pamusoro penyaya iyi?
Tingatauri kuti strategy zvichafamba sei, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuziva kuti pane zvakawanda zviri kuitwa mukuvheneka chiitiko chanhasi kuti zvaitwa nezvirizvo here, zviri pamutemo here, and tichange tichizivisa nyika kuti tichafamba sei kubva patiri. Asi ngatingozive kuti gwara ratorwa nedare harisi kutifadza, harisi kufadza vana veZimbabwe. Saka takatarisira kuti tichaona kuti vakomana nevasikana veZimbabwe Lawyers Forum havanyanyopererwa zvikuru, nekuti hatisi kufara nezvaitika nhasi mudare.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zveutano inoti panofanirwa kutorwa matanho nekukasika ekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuipa kwekusema kana kusarura vanhu vanenge vaine COVID-19 kana vakamborwara nechirwere ichi asi vakazopora. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti veruzhinji vanofanirwa kudzidziswa kuti vanzwisise zvinoitika kumunhu anenge apona chirwere ichi uye kuti anenge asisiri njodzi kwavari. kurudziro yavarisike inouya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutaura pamusoro pedambudziko rekusemwa kana kusarurwa nepamusana pekuti vanenge vaine chirwere ichi kana kuti vanenge vari vanhu vakambobatwa nacho. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana, tirikuonawo zvekare kune dambudziko guru rerusaruro ratiri kuona yatinoti stigma and discrimination, iri kukonzereswawo zvekare nekushaya kwedzidziso yakakwana. Vamwe vaakutotya kana kuenda kunoteswa iyo COVID-19. Vanotya kuti venharaunda mavanogara vakangozviziva chete kuti wabatwa nechirwere ichi. Tiri kuona vanhu vari kunongedzerwa, vanhu vari kupiwa mazita, dzimwe nguva mhuri yose inopedzisira yakusarudzwa vachinzi vangatapurire vamwe chirwere checovid-19 nekuda kwekushayikwa inokwedzidziso yakakwana.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe kubatsira kuti vanhu vange vaine ruzivo pamusoro pekuti munhu kana akanga abatwa nechirwere ichi chakapora ivo vanenge vasisiri munjodzi?
Kune dzimwe nyika kuti varwise nyaya yerusaruro chakanangana nechirwere checovid-19 kana kuti stigma and discrimination, vane vanhu munyika kunyanya-nyanya veutungamiri avo vavari kuti ndivo machampions kana kuti maambassadors. Kunyanya-nyanya vaya vanembenge vabatwa nechirwere checovid-19 uye vobuda pachena vachiudza nyika yose kuti inini saminister nhingi-nhingi ndabatwa nechirwere ichi, votoenda kuisolation kana kuti kuself-isolation kuya. Angave ari mumwe mukuru ari muhurumende kana kuti politician wobudawo zvekare pachena achitaura kuti neniwo ndakatosangana nedambudziko rechirwere ichi kana kuti ndikasvika pakupona.
Tiri kuonawo kuti imwe muZimbabwe mune vamwe vabudawo pachena, hazvibatsiriwo here dambudziko irori?
Muno muZimbabwe tiri kuona kune vamwe vabuda pachena mapoliticians, kune vamwe vabuda pachena magovernment officials vachitaurawo zvekare kuti vakabatwa nechirwere ichi vakasvika pakupona. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinokwanisa kupa ushingi kune vamwe kuti aiwa, chirwere ichi hachisi chevarombo chete, chirwere ichi chinogona kubatawo zvekare vapfumi, chinogona kubatawo zvekare vaya vane masimba akawanda wanda, uye chinogona kubata chero munhu angave ari mwana mudiki, angave ari munhu mukuru. Asi nhamba zhinji yevanhu vanokwanisa kupona nekurarama musure nokunge vabatwa nechirwere ichi.
Sesanganowo rinoshanda neveruzhinji munyaya dzezveutano, ndezvipi zvamungataurirawo veruzhinji pamusoro pedambudziko recovid-19?
Ngatiedzei nepatinokwanisa, kusangoti chero paungana vanhu taendapo, nekuti pari kuungana vanhu ndo pari kuwedzera dambudziko rekutapurirana icho chirwere checovid-19. Pari kudzidziswa, ngatiteerereiwo kana tawana mukana wokudzidziswa kuti ngatidzidzeiwo patinowana chatinobatawo chinozotibatsira kudzivirira iro dambudziko recovid-19. Asi chikuru ndechekuti mumwe nemumwe ane basa guru, basa guru rekuzvidzivirira iwe pachezvako, rekudzivirira mhuri yako, rekudzivirira avo vaugere navo munharaunda yako. Asi chikumbiro chiri kuhurumende zvekare kuti dai vachigadzirisa nhau yekuramwa mabasa nana mukoti, nekuti kuzvipatara uko hakusisina rubatsiro rwekuwanikwa nevanhu, kumakiriniki hakuna vashandi. Saka even nhau yekuti vanhu vange vachitestwa, vanotestwa nani? Ivo vashandi vacho vezveutano vari kuramwa mabasa, vakaenda kuzvipatara vanonobatsirwa nani iko kusina vana mukoti nekuda kwekuti vari kuramwa mabasa? Saka tinotarisira kuti ivo minista vatsva VP Chiwenga nasekretari mutsva vachimedza ngavatarisise zvakakwana nhau yekuramwa kwemabasa nana mukoti.
Kupararira zvakanyanya kuri kuita 19 kuri kuuya apo kuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara kusanganisira vakoti nevanachiremba kwave kuda kusvika mwedzi miviri vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa uye kushaya zvikwanisiro. mukuru we Health Services Board inona nezvemashandiro evashandi vemuzvipatara Dr. Paulinos Skosana vaudza Studio 7 kuti iko zvino havasi pabasa nekudaro havakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi tabata mutungamiri wesangano ravakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo.
Pari zvinezvi hapana nhaurirano dziripo, hapana kutaurirana kwatiri kuita nehurumende. Hurumende yakanyarara, officially havana zvavati vataura nesu. Isuo vanamukoti takanyararawo, takaisa dhimandi yedu, chikumbiro chedu kuhurumende chekuti vatigadzirisire mari dzatinohora, nechekuti vatigadzirisirewo environment yemumuzvipatara mwatinoshandira.
Ndezvipi
kutipawo zvekushandisa zvakakwana zvinotidzivirira kubva kuCovid, atinoti mapPEs. Asi tiri kunzwa makunga-kunga kuti minister vedu vatsva vaChiwenga vari kushanda nebazi rezvemari kuedza kugadzirisa nyaya idzi dzatakaendesa kwavari. Tine chivimbo chekuti pavachapedza kana vachinge vazova nezvavainazvo zvekutibatsira, zvekutipa zvikwanisiro zvekuti tikwanise kudzoka kubasa, inova iyo mari yemaUS dollar neadequate PPE, vachatishevedza, vachatiudza.
Asi vakoti vachiri kutambiriswa here mari, vari kurarama sei nekuti kanguva iyi inenge yareba vachiramwa mabasa vadongo?
Vana mukoti vazhinji vakanga vasisatambiri mari muna July, havana kutambira mari. Asi mwedzi uno hurumende yavadzosa papeiro pavanga vambovabvisa, vakatambira. Tichiri nevamwe vana mukoti vashoma kusanganisira kunana Chinhoi vasina kukwanisa kutambira mari, and kurarama pavo kwakaoma, vari kurwadziwa, zviri kunetsa, vari kutambura nekuti vakabviswa papeiro. Zvinoreva izvo kuti havana kukwanisa kunge vechiwana mari dzavamwedzi muviri pari zvino, vasina chavakawana.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti hurumende yakazivisa kuti bvunzo dzegrade 7, dzefom 4 nefom 6 dzichanyorwa gore rino. Zvikoro zvakavharwa muna kurume zvichitevera kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yasunungura imwe yemitemo yekurwisana nekupararira kwecoronavirus ichiti vanhu vanogona kufamba kusvika nguva dza8 manheru uye mabhizimisi anogona kuvhara na4:30 manheru. Daily News rinoti vatsigiri veMDC Alliance muBulawayo vashatirwa zvikuru nekudzingwa naAmai Dokozani Kupe kwakaitwa makanzura avo kubva mukanzuro yeguta reBulawayo. Vakadzingwa vanoti vaimbove mutevedzeri vameya veBulawayo vatinashe Kambarami, Consilia Mlalazi, Alderman Ernest Rafamoyo, Chinevimbo Maposa naNomen Hlavani. Newsday rinoti mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema vakabvuma kutsigira kuratidzira kunoda kuitwa nesangano reZimbabwe Economic Freedom Fighters iro rinoda kuratidzira pakupera kwemwedzi uno musi wa31 Nyamavhuvhu. Sangano iri rinoda kuti bhodha reBide Bridge rivharwe pamusoro pezvarinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chazezisa ndiri kuno ku South Africa. Chikumbiro changu ndechekuti vakuru vezanupf vatikuvadza ngavachirega kuenda kunorapwa kune dzimwe nyika. Vaurayawo system yedu. Iye zvino isi hatina kwatinorapwa asi ivo vanowana upenyu. Hama dzedu dzapera kufa. Saka chikumbiro changu ndechekuti kwavari vese vezanupf ngavachirega kubuda munyika varapwe muzimbabwe vagare imomo. Even vana vavo vari kune dzimwe nyika ngavachidzoswa tatambura naye zanupf. Kunyanya iye chivengana munangago ngavachifirawo muzimbabwe sekufa kuri kuita hama dzedu. Manesi iye zvino ari kustrike. Tinorarama sei nyika isina utano? Tinorarama sei vanamboenda nasekuru vasina mapiritsi? Chivengwa, Munangagwa, Muturi Mwe, ngavachigara imomo.
Makadiniko vachamaravi vese vekutudhesevhe nemhuri yese yemuzimbabwe. Ndinoda kutaurawo manechinive chemukati menyika yedu yezimbabwe. Hapachina kumira zvakanaka nekuti masimba ose adzosegokurwa. Masoja akushandisa simba nepfuti kuvapenyu. Nyangu ataura achida kuratidza direction yakanaka hatendedwi. Saka hei pakaipa pakurarama kuoma simba ndora kushandiswa muzimbabwe. Dai vaita kuti varegerere vanhu vaite zvido zvavo zvakanyanya kuti nyika ive nerusununguko. Nhamo yakandira mazai yachifinya zvichiyana. Mwari ngavapindire.
Makadii vashamarari vestudio 7. Iyi nyaya yekushungurudzwa kwevanhu munyika yedu inezimbabwe haidi SADC, haidi AU, nekuti vagara vanongowira nayo ZANU-PF. Kubva kumashure kwesoko vanhu vaingourawa, vanhu vaingombunyikidzwa, vanhu vaingorohwa nemapurisa nemasoja. Asi tinongoona kuti paipindirana Tabombeki, paipindirana Zuma, hapana zvizhinji zvavaimbotaura. Hatizivi kuti kwoitwa sei kuti zvinhu zvakadaro zviitike muno muzimbabwe, nekuti tiri kungoramba tichingombunyikidzwa. Ana African Union havana zvavanomboita, hapana zvinombobuda. Ana Ramaphosa aifanira kunge akatotaura something publicly, kwete zvekutuma nhume zviya. Zvinhu zvekuitika muchivande. Saka hapana here dzimwe nzira dzatingaite kuti.
Hello, hello pastudio 7, masera sei apo? Rangu zitanoitwa Peter Sgauke, nobva kuchipinge uko kwaZamchiya. Nemubvunzo wangu handinawo. Mubvunzo wangu unoti inini ndanzwa maverenga bepa napanhau dzemakuseni apo muchiti kwanzi kune vamwe vanhu vari mubato reMDC vari kuronga nezvekuti vajobs color vabviswe mubato. Hamuna kuzopedzereverenga zvakanaka bepa racho mazongoti kwazi MDC. Hatichazivi kuti MDC ipi, MDC tiere ore MDC Alliance. Kana iri MDC Alliance haisi kuzoona here zviri kuitika mubato reZANU-PF kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo zvekutyora kodzero dzevanhu watiwati chichi zvese zvakangodaro. Ivo vajobs color vatori right sezvo isusu tiri kurwira nyaya yekuti chipati chinonzi ZANU-PF chibve. Handiti maona. Saka zvachiri kuita izvi zvekumbunyikidza kodzero dzevanhu izvo hatisi kupindirana nazvo. Vajobs color vatori right, saka vanoda kubvisirwa sei mubato. Havafaniri kuti vabviswe mubato reMDC nekuti manje ndo magamba acho kaiwaya vana vazikala ndo magamba acho iwaya.
Halo, 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 pastudio 7. Ndokwazai mese munotaura naNgwenya anogara kuSouth Africa kuMpumalanga. Ndomboda kumbobvunzavo kuti koti inotora mbudzi dzemumunhu achipa mumunhu dzisiri dzake inombozvifambisa sei? Nokuti takatora zvekutagwa nokotika hazvimboindirane zvinoratidza kuti vane zvabasa ravo. MDC Alliance yakaenda kumaelection yakazvimiririra nemaMP nemacouncils. MDCT yakupe akaenda kusarudzo akazvimirira akaona zvaakawana. MDC Alliance yakawana zvayakawana. Saka imimi vekoti imimi makuchaja kuti maMP haasi MDC Alliance ndiMDCT. Zvafanana papi? Nokuti takada kutaura kuti MDCT yakatoenda kukukwidza Chamisa. MDC Alliance naChamisa vakatoenda kunokukwidza MDCT yakupi? Saka imimi vekoti makuti MDC Alliance haisi pati pakuita se iye zveki yakaanaunza kuti ZANU-PF number 1, MDC Alliance number 2. Muri kumbozvifambisa sei nhaye vanhu vekoti? Mitibatsirei pabandura kuti mutibatsirewo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gavana vedunhu reCalifornia vaGavin Newsom vadzika mutemo wechimbi chimbi wekutonga kana kuti state of emergency kuti zvibatsire dunhu iri mukurwisa moto mizhinji iri kubvira mumasango eCalifornia. Dunhu reCalifornia iro riri pakati pekupisa kwekunze kwakanyanya rine moto makumi matatu iri kubvira mumasango kusanganisira imwe moto gumi nemiviri yave nemazuva matatu ichibvira. Governor Newsom vayambira kuti kunogona kuve nekushayikwa kwemagetsi mune dzimwe nzvimbo pamusoro pemoto iyi nokupisa kwakuri kuita. Danho ravatora iri rinoita kuti Governor Newsom vashandise mauto eNational Guard kuti abatsire. Mazuva matatu apfuura, nzvimbo inonzi Death Valley muCalifornia mekare yakaita kupisa kwakasvika pamadegree 130, izvo zvinonzi hazvisati zvamboitika pasi pano. Regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita makumi maviri nevatanhatu vakashungurudzwa nemapurisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka. So we see.